mambo vakati mambo vakataura zvakanaka mambo vakati vanoda kuya pa ground vanzwe kune vavakidzani nevagari vemumusha kuti chokwadi here kuti ndakaya 2008 so mambo vari right pandiri because vari kutoti vauye pa ground nyaya yacho itaurwe pachena ari wrong ndisapo ari kuda kushandiswa zvisirizvo because inini ndakagara 2008 iye sabhuku ari kuramba kuti handiva kubvira 2008 ndichirima minda iyoyo ndichigara ipapo saka mambo vada kuti vazviuye vazvinzwire pagiraundi nevanhu vagari vemumusha nemasabhuku akatenderedza vonzwa chokwadi chizere ndo advantage yapo dai mambo vakwanisa kuuya
asi chii chiri kupa kuti paite kunetsana kwataa kuona uku madzibaba kana manga makagara kwemakore akawanda pasina kukanganiswa
yes inhau yasabhuku munyowani akauya pakafa baba vake ndiye akazotora usabhuku so baba vake ndakagara 14 years navo tichigarisana mune zvakanaka ndichigara pamusha wangu ndichirima dhirini rangu iroro pa 14 years baba vacho vakafa gore rakapera ndopaakazotora usabhuku muna naAugust October ndopaaka August to October ndopaakafa mudhara wacho achizotora usabhuku iye mwana wacho but haigara kunoku kwandiri kugara kuguruve aigara nzvimbo inonzi kudande kumbiri uku ndokwaaigara saka pakafa baba vake ndopaakazouya aakutora usabhuku paakauya ndakamutambira zvakanaka tikagarisana ndikamudza kuti ndorima apa baba vako vairimawo apa kana vemumusha vanotozviziva kuti ndopandinorima iyi ndo musha wangu wandinogara
saka kuzourimirana kumuganhu kwakatanga rini
towards Xmas ndakashamisika ndichinzwa kunzi ndaakutora minda tsvaga kwokuenda haugarike newe ndimanati handigarike nemi pakuita sei nenguva yakaita sei ndine problem nemera seguru vakatadza kupindura so ndakazongoona ndaakusamunwa kuti ndiende kwamambo uri musi wesaturday sunday ndichimuka kuenda kwamambo yacho kwamambo kwacho so zvakatonditora kutondinetsa kuti kochiko chiri kumboitika
nyaya iyi mambo vakaivhiya sei mudari
paiita kudhonzerana naimini nasabhuku padare zvichireva kuti mambo vakatozotiti nyaya dzacho dzaakuda tiri pagiraundi tonzwa vagari vemumusha kuti ndakatanga kugara rini gore ripo saka ndo pazvikamirira kudarira mambo saka tangomirira kuti mambo vauye pagiraundi